manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vakafa nezuro nechirwere chaCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevaviri.
Kukwidzwa kwemitero neguta reHarare chauya sechishamiso. Kune wagari wazhinji mukutaura kwatanga tichiita newagari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana wange vachiratidza kudzutsumwa nekushamisika.
Vagari vemuHarare vochema-chema neurongwa hwekanzuro yavo hwekukwidza mitero kutanga muna mbudzi. Nhengo dzeparamende dzinopikisa dzonetsekana nekunonoka kupera kwenyaya dziri kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika paanenge aine urongwa hwekupinda mudare iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vakafa nezuro nechirwere chaCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevaviri. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nevanhu vatatu kana kuti 8303. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro, vanhu gumi nevana ndevemuHarare uye gumi nevatatu vari vemuulawayo. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga. Pari zvino Harare ine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu negumi nevasere kana kuti 3318 ichiteverwa nebulawayo. Iyo yava nevanhu chiuru nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Harare iine vanhu zviuru zvitatu nemazana makumi mana nevatatu kana kuti 3143 vapora, ukuwo Bulawayo iine vanhu chiuru nemazana mana nemakumi mashanu kana kuti 1450 vapora kubva kuchirwere ichi. Nyika yose ine vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vachiri kurwara nechirwere cheCovid-19. Bulawayo iri iyo ine vanhu vakawandisa vachiri kurwara neCovid-19 ava vari pazana nemakumi maviri nevatatu, ukuwo Harare iine vanhu makumi mashanu nevana vachiri kurwara. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamirioni makumi mana nematatu nezviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu kana kuti 43,615,000. Vafa nechirwere ichi vadarikawo mirioni imwe chete nezviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe kana kuti 1,161,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamirioni masere nezviuru mazana manomwe nezvitanhatu kana kuti 8,706,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 225,000. yekutare Harare yabudisa nhasi mitero mitsva yemvura nekuraswa kwetsvina ichabhadharwa nevagari kutanga kwambudzi. Mutero wemvura kumisha yeveruzhinji uchakwidzwa nezvikamo zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 350%. Pari zvino vagari ava vari kubhadhara madhora emunyika anoita makumi maviri pamvura inosvika kumarita zviuru zvishanu kana kuti 0-5 cubic liters pamwedzi, asi vachange vobhadhara madhora makumi mapfumbamwe. Vagari vekumisha inogara vashoma vari kukwidzirwawo mitero yemvura kubva pamadhora makumi maviri nemashanu emunyika kuenda pamadhora zana emunyika pamwedzi pamarita anosvika zviuru zvishanu zvemvura. Kuraswa kwetsvina kuchakwidzwawo kubva pamadhora makumi mana nerimwe emari yemunyika kuenda pamadhora zana nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora emunyika kumisha yeveruzhinji, kuchitiwo kumisha yevashoma vachitarisirwawo kubhadhara madhora mazana matatu nemakumi masere nemasere kubva pamadhora makumi mapfumbamwe nerimwe emunyika. Makambani ari kutarisirwawo kukwidzirwawo mvura pamwe nekuraswa kwetsvina uku. Kukwidzwa kwemitero uku kuri kuitika panguva iyo misha inosanganisira Hopley, Epworth, Mabvuku neTafara vagari veko vari kunzi vave nenguva vasiri kuwana mvura, izvo zvave kuita kuti vamwe vachere mvura kubva mumakuva. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kukwidzwa kwemitero nekanzuru uku kwauya sechishamiso kuvagari vakawanda sezvo vanhu vasina kutanga vagarwa navo pasi vachikurukura.
Kukwidzwa kwemitero neguta reHarare chauya sechishamiso kune vagari vazhinji. Mukutaura kwatanga tichiita nevagari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana wange vachiratidza kutsutsumwa nekushamisika kuti kanzuru yauye kushanda seinozvimirira isisina hanya nevagari, pakuti yauye kungoronga zvinhu zvayo isina mukana wekukurukura newatingati maret payers kana vamwe vanhu.
Zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti kanzuru iitore matanho iwaya?
Taona kuti City of Harare inenge iri kuwawarira kusimudza mari inobhadharwa wachienzanisa nedhora rekuAmerica riri pamuzinda weForex auction system, apo panoita kuti dhora riri kunanambira pa90 madhora emuZimbabwe. Saka tichitarisa mutengo wemvura maererano naizvozvo, kuona kwatiri kuita ngezvekuti kanzuru iri kuda kuedza kuti iendese mari pachikamu chinoita kuti wagone kuti wakachaja wanogonawo kutenga dhora kana madhora mairi kuAmerica. Izvi zvingaite kuwabatsira kuti wagone kutenga mishonga yekuchenesa mvura yacho, nekuti makambani ari kufanirwa kuwapa maservices anenge ari kunyanya kudimanda kuti ngatibhadharwe mari in advance. Izvi zvinoita kuti pave nekurwadzikana kudivi rekanzuru nekudivi remugari.
Mune matanho amuchatora here pamusoro penyaya iyoyi yekuti hamuna kunge masumwawo muchinzwikwawo divi renyu?
Isusu sesangano revagari reHarare Residence Trust tichaedza kuti tigare pasi nemutungamiri wekomiti yeenvironment management, uye tichaedza zvakare kuti tigarisane pasi nevanotungamira kuguta reHarare kuti tive nekunzwisisa kuti mitero yavauya nayo iyi iri kumbobva pai, vari kuiwana kupi.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo dzeparamende kubva kuzvikwata zveMDC dzinoti hadzisi kufara nekunonoka kuri kuita paramende kupedza ongororo panyaya dziri kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakauya kuparamende gore rapfuura. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzairamba kusimuka kana vaMnangagwa vapinda muparamende, uye pane dzimwe nguva dzaitadza kuenda kudare apo mutungamiri wenyika anenge arimo, sezvo dzichiti hadzicherechedzi utungamiri hwavo. Munambudzi gore rapera, komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakaumba komiti inotungamirwa navaJonathan Samkange veZANU PF kuti ongorore nyaya iyi, uye kusvika pari zvino komiti iyi aisati yapedza basa rayo. Munyori mukuru muMDCT iri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora, vanhu vemumwe vari kuongororwa vaudza Studio 7 kuti vakabvunzurudzwa kare uye havana mhosva yavakapara.
Ndo zvatachitaurawo kuti kana pasina mhosva hapana mhosva. Saka vatungamiri veparamende vana Samukande vanenge vachitonga vanofanira kuziva kuti kana pasina mhosva vanofanira kungoudza vanhu kuti havana mhosva, kwete kugara kwemakore nekore wakagarira judgment. Ndiyo yatinoti incompetence iyoyo.
Vamunzura ava noisenator vati vakaudza komiti vaSamukange kuti havanganzi vakapara mhosva yekuramba kusimukira vaMnangagwa vavakauya kudare, sezvo vaMnangagwa vakapinda mudare reNational Assembly kwete reSenate.
President anenge asiri mumba yeSenate, anenge ari mumba yeNational Assembly. So isusu tai naro dzataita ndedzekuti handingasumukiri president asipo, nekuti ini ndinenge ndiri muSenate chamber imwe imba munenge makagara masenators chete. Kozoti president ano adresa ari kuparliament diki iyo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvavanotarisira kubva kukomiti iyi, sezvo iine nhengo dzeZANU PF chete.
Yakaita process yacho yese inofanira kuitwa yekuenda kumahearing nekubvunzurudzwa zvakasiyana-siyana. Kwatiri kuita ndekwekuti pane mawitness iwo akadeidzwa ukoko kuchikomiti ichocho chisina kana basa. Saka asi asati anzwa zvinofanira nanga zvichidzibuda kuti zvinobuda sei kana zvafamba sei. Hapana zvatanzwa nekuti kazhinji zvedu hatina basa sitiri kinavo vanhu vacho ivo vanenge vachiita bozi. Zvinhu zvirisiri pamutemo zvauri kuita ivo vega sebato reZANU PF.
Vatiwo ongororo iyi haina zvaichabatsira, sezvo dzimwe nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dzakatodzingwa muparamende. VaSamukange vaudza Studio 7 kuti ongoro yavo ichiri kuendera mberi, uye vachazokwanisa kutaura zvakawanda kana vachinge vatura gwaro ravo kuparamende. Makomiti ese akaumbwa muchikamu chechipiri muparamende yechipfumbamwe aifanirwa kuti achimira basa pakapera chikamu ichi, kuitira kuti paumbwe mamwe makomiti pachikamu chechitatu, icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura. Asi mutevedzeri wemutauri weparamende amaitsigezi vati makomiti ese echikamu chechipiri achaenderera mberi nebasa kudzamara SROC yadoma nhengo itsva dzemakomiti aya. Zvichakadai, muNational Assembly mamboita kupopotedzana mushure mokunge mumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati varayiridzi vari kuramwa mabasa vari kubhadharwa nemapato anopikisa munyika. Asi mumiriri weNorton vatemba muliswa pamwe nemumiriri wekambuzuma waWilas Madzimure veMDC Alliance varamba izvi vachiti hakuna murayiridzi anotambiriswa nemapato anopikisa. Mune imwewo nyaya, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakumbira dare reNational Assembly kuti ritambire chikumbiro chedhorobha reVictoria Falls chekuti rive guta. Dhorobha iri rakanyorera kubadzi rezvimatunhu muna 2017 kuti rive guta, uye komisheni yakadomwa kuti ongoro nyaya iyi yakabvuma kuti Victoria Falls itwe guta. Kana paramende ikatambira chikumbiro ichi, ichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vatare zviri pamutemo Victoria Falls seguta. Zimbabwe ine maguta manomwe uye madhorobha makumi maviri nemashanu ane masaizi akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvina bizimusi muzvare Henrietta Rushwaya vamiswa pamberi pedare redzimosva zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachida kubuda munyika negoridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
We Football Association vamiswa pamberi pedare nhasi masikati vachipomerwa mhosva yekuda kuburitsa goridhe kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Muzvare Rushwaya vakabatwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nezuro. Vave kuda kukwira ndege enda kuDubai vaine goridhe ranzi nemuchuchisi wenyaya iyi vachausi muchemwa rairema makirogiramu matanhatu vasina magwaro yekuti vaburitse goridhe iri kunze kwenyika. Vamuchemwa vati hurumende haisi kupikisa chikumbiro chekuti Muzvare Rushwaya vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachiti vanofanirwa kusiya mari yechibatiso inoita zviuru makumi mapfumbamwe zvemadhora ari maRTGS. Mutongi wedare Vangoni Nduna vati Muzvare Rushwaya vambonorara muchitokisi vagozodzoka kudare mangwana kuitira kuti muchuchisi wenyaya azopa zvikonzero zvekuti sei abvuma kuti Muzvare Rushwaya vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNduna vati nguva yanga yape era yekuti vanzwe zvikonzero izvi zvaitika mudare zvatsinirwa negweta ramuzvare Rushwaya vaTapson Dzvetero.
Tapinda mudare ende dare rati nyaya yakuzoiswa mangwana tidzoke mangwana kudare kuti rizonzwa humbo munechekuita nekuti accused person apiwe bail here kana kuti kwete, saka ndo zvatichadzoka kuzoita mangwana izvozvo.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati mutongi wedare anobvumidzwa pamurau kuti abvunzurudze vachuchisi kana pachinge paitwa sezvaitwa panyaya yamuzvare Rushwaya.
Mutongi pamutemo ndiye ane masimba ekupa munhu bail, uye mutemo unosungira kuti kana kuri kunzi kupa munhu bail kuchizokanganisa mashandire anoita justice system, izvozvo zvinogona kuita kuti mutongi ade kunzwisisa kuti sei state iri kubvuma kuti munhu apuwe bail.
Sangano renhau repadande mutande Read the News Walks rinoti mumwe murume anonzi ane chekuita nenyaya yegoridhe ramuzvare Rushwaya uye ari musori vaStephen Serai vambomiswa basa. Studio 7 yaedza kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kunge vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kunzwa divi ravatserai panyaya iyi. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica pamwedzi kuburikidza nekuburitswa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuKenya inoti chirwere cheCovid-19 chaita kuti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri varasikirwe nemabasa munyika iyi. Vanhu vakawanda munyika iyi vaive nemabasa akanaka uye vava kurarama nekuita mabasa emaoko kana mabasa avanga vasingaite kuitira kuti vakwanise kurarama. India neAmerica dzanyorerana chibvumirano chakakosha chekupangana mazano pamwe nemashoko anobata nyaya dzemauto enyika mbiri idzi. Nyika mbiri idzi dzapika kuti dzichawedzera kuzvidzivirira kwadzo uye kubatana muzvirongwa zvakoshera nyika idzi, apo vakuru vakuru vemuAmerica vasimbaradza nyaya yekubatana zvemhando yepamusoro senzira yekumisidzana nechina muurongwa hwayo mudunhu reIndo-Pacific. Chibvumirano cheBasic Exchange and Cooperation Agreement on Geospatial Cooperation kana kuti BECA chanyoreranwa nhasi muNew Delhi murwendo rwekutanga rwenyika ina dzemuAsia dziri kushanyirwa negurukota rezvekukwidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaMark Esper. Revenue Authority kana kuti Zimura inoti yakakwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemanomwe emaRTGS, inove mari yakawanda pane yaitarisira kubva kumitero inobhadharwa nemakambani nevanhu. Zimura inoti yakasimbaradza kuti pasaitwe huori panyaya yekubhadhara mitero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ndiyo iri kupa kuti Zimura iite seyakarova ndima. Blessing Zulu anotipanya eno tevera.
Nyanzvi miyadzezve upfumi muzvinafundo Gift Mugano avo vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvabuda kubva kuzimura zvinongoratidza kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Ko sei vachiti vanhu vari kupembedza nganga neinobata mai?
Ziri kureva kuti mitengo haina kugadzikana. Zvichireva kuti kubva kuna 2019 kusvika parizvino 2020 mitengo yakakwira ne 9 times. Zvazvo zvatikuona kuti inflation yakuma 800 something percent ndiyo 9 times. Saka zvabva zvapesana ne target ye transitional stabilization program yaitageta kuti inflation inofanira kunga iri 5% pagore. Saka tinoti ku economics revenue yabuda apa inonzi inflation gain. Saka mataxi avo anongotaxa mari yakawanda. Nekuti kutaxa mari ine inflation kunoona revenue yadini yakawanda.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu avo vatiwo kusadzikama kwemitengo ndiko kurikupa kuti zvinhu zvidai.
Saka growth yakakura zhinji inokwanisa kunge iri inokonzerwa neinflation kuti zvinhu zvese kana zvaita inflate macharges anenge achichajwa ipapo anokura 2% for example of a small figure ne 2% of a big figure zvakasiyana in absolute terms. Tikatarisawo kukura ikoko ndiko kukura kuri kuita maprices, ndiko kukura kwanga kuchiita exchange rate kana kuti kudonha kwanga kuchiita zim dollar. Although pari zvino zim dollar raita stable nemaprice tiri kuona kunge aita stable. Saka zimura yaita zvakanaka kubhita target yayo. Asiwo ndinofunga kuti kana mari ichinge yavapo zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa muikonomi yedu zvinogona kubva zvagadzirisika. Zvinhu zvakafanana neinfrastructure inoda kugadzirwa, zvichemo zvevashandi vehurumende vanenge vachikumbira mari yakati wande kupfuura yavari vanogona kubatsirwa nemari iyoyo, nezvikwereti zvenyika. Ndinofunga kuti mari iyoyo inenge yaita surplus imwe yacho ngaitenge foreign currency inoenda kunobhadhara zvikwereti zvenyika. Kana wekuti vemabhizimisi waitirwawo review nokuti vanobhadhara mutero nekune mamwe mativi wozobhadhara zvakare 2%.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
mari yemutero yadzikira zvikuru kudarika panguva yataishandisa dhora rekuAmerica kubva 2010 kusvika 2018. Zimbabwe yaiwana mari yemutero inodarika 3.6 billion pagore rega rega. Izvi zvaiva zvikamu makumi maviri kubva muzana, inova 20% of GDP. Gore rino mari iyi haichakwanisi kudarika 2 billion. Zvichireva kuti upfumi hwenyika inova GDP wadzikira zvikuru kusvika pasi pe 10 billion.
Zimra inoti mari yemitero yakawanda yakabva kuvanhuwo zvavo nemari inodarika zvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15.26%, makambani nezvikamu zvinodarika gumi nezvina 14.63%, mari yemitero kana kuti exercise duty zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.17%, nemimwe mitero inobhadharwa. Mumashoko kuvatori venhau sachigaro weZimra amai Josephine Matambo vanoti zvimwe zvakapa kuti vakwanise kuwedzera mari yavakawana kubva kumutero kushandisa ndege dzechizvino zvino kana kuti madrones kumiganhu yenyika kuti vanhu vasapoye nezvinhu. Vakatiwo vakapawo vemabhizimisi chidokwa dokwa chekuti vabhadhare mari dzemitero kana kuti maincentives uye kuvhurwa kwemakambani. Mushure mekumbovharwa munguva yekurwisa COVID-19 kwakabatsirawo. Ndakamirira Studio 7 mu Washington DC, Dini Blessing Zulu.
Nyadze mitambo. Sangano rinotungamira nhabvu yemunyika yezvikwata zvepamusoro-soro rinoti vatsigiri venhabvu havasi kuzotenderwa mudzinhandare pamitambo yeBio Bubble Tournament iyo iriko mwedzi unotevera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele, avo vati izvi vari kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vandebere vati vachatendera chete vatsigiri venhabvu mudzinandare kana dambudziko reCOVID-19 radzikira. Mitambo yenhabvu iyo yave yambomiswa iri kudzoka nemakundano eBio Bubble Tournament ayo achaitirwa kwaMutare, Harare, Bulawayo nekuzvishavane muna zvita. Zvikwata zvenhabvu zvakatanga gadziriro yemakundano aya nezuro mushure mekubvumirwa kupinda munhandare zvekare nehurumende. Muraridzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti vatanga gadziriro yavo vaine chinangwa chekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Itarisiro yedu sechikwata cheTriangle United Football Club kuti mitambo ikanzi ichienderera mberi titambewo zvakanaka. Tinoshuvira kufadza vatsigiri vedu, tinoshuvira kuzvibetserawo sechikwata kuti chikwata chedu chionekwe chiri pakati peizvo zvikwata zvinenge zviri kutamba nhabvu yepamusoro-soro. Tisangotamba kungonzi tinzi varimo mumakwikwi, ndo zvatiri kuda kubvisa.
Asi muteveri weDynamos vatatenda Muchena vanoti hazvikomborere kuti mitambo itambwe musina vatsigiri venhabvu.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu, because ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivha nekutora mari pagedhi. Kuti mutambwe musina vanhu hazviite.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaPetros Mushininga vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana coronavirus.
Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid chaizvo, kana vakaita social distance kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mupeika. Ground rinotozara, tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Vatambi vezvikwata zvenhabvu vachange vachigara pavo vega pamakundano emukombe achaitwa aya. Kune dzimwe nyika vatsigiri venhabvu vave kutenderwa mudzinandare kuona mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm manirwano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pekupararira kwechirwere cheCOVID-19, icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi manomwe 8,270. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yesarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika dziri kuitwa muAmerica svondo rinouya. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8pm manherwano.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzeCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevaviri. Vagari vemuHarare vochema-chema neurongwa hwekanzuro yavo hwekukwidza mitero yemvura kutanga muna Mbudzi. Nhengo dzeparamende dzinopikisa dzonetsekana nekunonoka kupera kwenyaya dziri kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika paanenge aine urongwa hwekupinda mudare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.